Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 1 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, National AIDS Council ichiita zvirongwa zvedzidziso mumatunhu akasiyana siyana. Vatungamiri vezvikoro votarisirwa kutanga kutora zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 kubva mangwana. Makundano enhabvu yepamusoro-soro yekazolaga Premier Soccer League akasvika kumagumo svondo rapera paine kusuwa kuzvikwata zvine mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, sangano reNational AIDS Council richiita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Zvekuyambira kudzidzisa pamwe nekuyeuchidza veruzhinji nezve HIV AIDS mumatunhu akasiyana munyika. Mukuru wesangano reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vanoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakakwanisa kuzadzisa chirongwa cheUnited Nations che95-95-95. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu vanonzi nebazi rezveutano vari kurarama neutachiwana hweHIV uye pavanhu ava miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vari pamishonga. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 naDr. Madzima nezvenyaya iyi.
Zuva reWorld AIDS Day haritangi musi wa 1 December. Rinotanga riri svondo rese ratapfuura irori kurangarira kwacho. The whole week sangatine urongwa hwekuita maactivity akasiyana siyana ekucherechedza zuva iri pajohn cowe primary school iri marisape and kwarisape ikoko tapedza svondo rese tichiita maactivities akafanana nekuscrina vanhu for HIV manoncommunicable disease akaita sana sugar nana BP nekuita maawareness saka zvese izvi zvanga zvichiitwa svondo rese rapfuura izvi.
Dingindira remhembero dzegore rino rinoti chii?
Dingindira regore rino rinotaura nyaya yemarights, rinotaura nyaya yemaresponsibility and rinotaura nyaya yekuti zvese izvi zvinofanira kuitwa mukubatana. Saka idingindira ratiri kumhanya naro not only isusu rakabva kuUNAIDS asi isu takazoita kuti tinge richienderana nezvatinotarisana nazvo muZimbabwe. Muchirungu tingangoti rinonzi take the right path, our health, our rights, our responsibility.
Zvirongwa izvi zvekurwisa utachiwana weHIV AIDS zvakamira sei munyika pari zvino muchitarisa zviri kubudawo muchienzanisa nepasi rose?
Zimbabwe ndiyo nyika dzifoma dzakwanisa kunge dzichikwanisa kuachivha matargets akaiswa neUNAIDS anonzi ma95-95-95 targets. Zvichireva kuti 95% yevanhu vari muZimbabwe vari HIV positive. Vakakwanisa kutestwa ende vanoziva status yavo. And pane vari positive ivavo 95% vacho vari pamishonga yemaARV. Saka panyaya dzemishonga yeHIV tinayo mishonga yakakwana and muZimbabwe wega wega anoda mishonga yeARVs ari kuiwana pachena muzvipatara zvedu zvemuZimbabwe.
Pane zvimhinga mupinyi here uyezve matambudziko amwe kutarisana nawo panyaya iyoyi yekurwisa denda reHIV AIDS?
Dambudziko ratiri kuwana pavanhu vari HIV positive kunyanya arinoti makey populations inyaya yeaccess to treatment especially vasikana vechidiki, arinoti maadolescent girls vari kumakore kumateenage vazhinji vacho because havana access kuma services vanopedzisira vawana chirwere and vononoka zvakare kuwana treatment. But in Zimbabwe tine vamwe zvakare vatinoti ma commercial sex workers. Ivavo zvakare prevalence ye HIV iri hai kwavari. Saka tine urongwa hwekuita reach out kuvanhu ivava kuti vange vachibatsirikana. Asi tine nyaya futi dzegender based violence dzinoita kuti vanhu vechidzimai vaite vulnerable kuHIV. Saka tine maprograms anotarisa izvozvo zvakare kuti zvinge zvichiongororwa zvichigadzirwa. Tikatarisawo futi tine makorokoza. Saka ivavo zvakare vari vulnerable. Saka tinoita maprograms ekuti tinge tichivabatsira vanhu vese ivavo.
Avo vanga vari mukuru wesangano reNational AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, vari parunare muHarare naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7. Vatungamiri vezvikoro vari kutarisirwa kutanga mangwana kunotora zvakabuda mubvunzo dzeGrade 7 dzakanyorwa nevana gore rino. Bazi rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa nechishanu kuti zvikamu zvinosvika makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana zvevana vakanyora bvunzo idzi gore rino zvakabudirira mubvunzo zvichienzaniswa neuwandu hunoita zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana avo vakabudirira mubvunzo idzi gore rapera. Asi munyori mukuru wesangano rinomirira vatungamiri vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vanoti dai hurumende ichibata varairidzi zvakanaka dai huwandu hwevana vakabudirira wakadarika apa. Taedza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuru yataita nhava majoni.
Zvakabuda mubvunzo dzakanyorwa nevana vegrade 7 itestamenti yekuti hadzidzisi vanhu vanoshanda zvikuru, vanoshanda zvakasimba, vanoshanda vachishandisa mwoyo wavo zvisinei nokuti maconditions avari kushandira haasiri pachinhano chinogutsa. Nokuti movement kufamba zvinhano zvitatu kubva muzana kubva pavakanga vari gore rapera zvinoratidza kuti varume namadzimai awa ari muzvikoro vanhu vanoziva zvavanoita vane shungu nebasa ravo chaizvo hapasina doubt iyoyo. Watinoshandira akangoona kuti akakwanisa kuti angoisa mihuro pokuti vanhu vasafunga zvimwe zvinhu zvakawanda wanda kwete mari yakawanda asi mari inoita kuti mudzidzisi ararame zvikandokwanisika kuitira izvozvo ndokuudzai kuti munoona mashure anezviratidzo nezvikoro.
Tinonzwawo vamajoni dzimwe nyunyuto dzinobvawo kuvabereki dzekuti muzvikoro umu varairidzi vanonyanyo concentrate kana kuti vanonyanyo tarisa kuvana vanenge vachibhadhara mari dzema extra lesson, vana vanenge vasiri kukwanisa kubhadhara mari idzi vasingazonyatsopiwa dzidzo inotarisirwa kuti vange vachiwana muzvikoro. Zviri kuzviitawo kuti vasabudirire mubvunzo dzakadai. Munoti
iyoyo nyaya munotaura vajonga inyaya zvayo inotaurika asi chandinoda kukuudzai ndechekuti mashoko ekuita inonzi pachirungu over generalization kungoti pamwe pakaoneka mumwe kana kuti vaviri vanodaro vobva vabvi vadzidzisi vose nyika yose ndizvo zvavanoita asi doruzhinji kwevadzidzisi vanhu vari kungoshanda cheke neshungu dzekuti dai vana vabudirira. Saka iyo iyo rokunzi vanonyanya kutindira uzhe haitiri yechokwadi vajonga.
Ava vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vatungamiri vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Mumwe murwiri wekodzero dzevakaremara muzvare Edith Masango, avo vakaremara vanoti zvakakosha kuti masangano anorwira kodzero dzevanhu panyaya dzemhirizhonga asakanganwa madzimai ekumaruwa. Muzvare Masango vanoti madzimai akaremara ari kumaruwa achiri akasarira shure zvakanyanya panyaya dzekuve neruzivo rwekodzero dzavo maringe nezvemhirizhonga yemudzimba. Izvi zviri kuuya panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 10 nematanhatu ekurwisana nemhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 naMuzvare Masango nezvenyaya iyi.
Kushungurudzika kwemadzimai akaremara ndingati kwakapetwa kaviri nekuti vanhu vanosangana nematambudziko kubva munharaunda dzatinoberekerwa, dzatinogara, kusvikira kune avo vanozowanirwa nyasha vachinowanikwa kumhuri dzacho dzavanenge vawanikwa kumabasa kwatinoenda kuzvikoro kunosangana. Niko nekushungurudzika kwakanyanyisa zvakawanda zvinokonzerwa nekuti vazhinji vedu avanzwisisi nyaya dzekuremara, avanzwisisi kuti vangagarisana sei nemunhu akaremara, avanzwisisi kuti vangabatsirana sei nemudzimai akaremara kuti upenyu hwake hunge huchienda mberi.
Munoona chirongwa ichi chekurangarira nyaya yemhirizhonga yakanyanyonangana nemadzimai nevanasikana chakakosha sei?
Takatarisa mazuva atiri ano kurwidzana nekushungurudzwa kwevanokadzi atinotiwo 16 days of activism against gender-based violence, tinoona kuti ndipo patinoona mapoka akawanda achizama kubatsirana nevakadzi vakaremara muno munyika yeZimbabwe kuti vaedze kubatsirana navo kupedza matambudziko atinosangana nawo mukurarama kwedu sevakadzi vakaremara zuva nezuva. Zikura ndiri kutoona riripo ndiri kuti akawanda masangano aya ari mumaguta makuru emunyika yedu yeZimbabwe aazokwanise kunoshanda nemadzimai ari mumamisha kumaruzevha kuti anzwisise nyaya dzemhirizhonga idzi. Vakawanda vanongombunyikidzwa, vakawanda vanongoshungurudzwa variko kumaruzevha, avatozivi kana kuti vanonanga papi, vanoita nezvei. Tinoona vane nare dzavanoshandisa asi mamwe madzimai aatorina kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiwana nare dzekushandisa kuti vafone vabatsirwe kana kuti vafone vachizobva kumamisha kwamare vachienda kunobatsirwa mumaguta makuru mune masangano aya. So ndingati ndiro dambudziko guru randiri kuona kuti dai masangano aya aenda anoshanda nemadzimai ari kumamisha.
Avanga vari murwiri wekodzero dzevakaremara, Muzvare Edith Masango, vari panonhare muHarare naMarvelous Musanganya weStudio 7. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Chinoku chinamidza kuchirongwa chevechidiki chesonde reka reka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Chris Godfrey ovesangano re-helping the homeless vanoshanda vari kuBulawayo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Shungu dzedu ndedzekuti tiramba tichienda mberi, tiramba tichiparidza vhangeri iri, ende hatisi kushuvira kuti taperera muBulawayo chete asi tigone kutekeshera nenyika yose, tigone kutekeshera nepasi rose. Saka ticharamba tichienda asi tatoona kuti vanhu vanepo vamwe vanodaro vari kudawo kubatirana nesu asi nenyaya yekuti hatina kunyoresa, hatisi kuzikanwa, hatisati taregista, zvinogona kuita kuvadzosera kumasure kuti aiwa kuvanhu ava ndevapi, vanoita nezvei. Saka chidanho chatatarisana nacho iko zvinoizvo ndechekuti tigone kunonyoresa, tichizikanwa kuti aiwa kune grupu rinonzi Helping the Homeless, ava vanhu vakazvipira kubatsirawo vanhu vasina pekugara kana kuti vamwe vari kugarawo murodhi, vamwe vari kugarawo musango, nevamwewo zvavo vari kungoshurukirwa nekutambudzwa neupenyu.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvichange zvichiitwa nesangano iri?
Chungu dzedu chekutanga ndechekuti tigone kubatsirana nevanhu vari kugara musango. Vanhu vakawanda takaona kuti vanotombowanawo rubatsiro rwuri nani vanogara mudzimba nevamwewo vari kumahomes akasiyana siyana, asi vanhu vanogara musango zvakaoma hama dzangu kurarama nekuwisa mabhini, kurarama nekunhonga pa pasi kurarama nekukumbira zvadonetwa kana zvaraswa nevamwe zvakangohoma sashungu dzedu ndotagonawo kuti tigone kuwana chokutanga nzvimbo yekubikira tiri mublawayo kana tine shungu dzekuti kakwanisa kuwana nzvimbo yakadaro tingobika tingotowo vanhu vese vanogara musango tinosangana nevanhu vakatowandei kune vamwe vasakagara zvavo musango asi vamwe havaoni vamwe vanhu vanenge vachikumbira vari mutauni nekuda kwehurema vamwe vanhu vanenge vachitongoshaya urarami nekuda kwokuti upenyu haufanani saka kune vanhu vakadaro vese tichiti no dei tangogonawo kuti tivapewo chero kudya kahwani pazuva pari zvino tatirikwanisa kungobatsira nemusi wesvondo chete asi kana zvinhu zvichibvira taigona kuti tizokwanisa kuti chero zuva rega rega tingovawo ne 1 mil yatinokwanisa kuvapa yezuva then panozovo nenyaya yeutano hwepfungwa kune vanhu vakawanda vataona vanogara munzvimbo dzakasiyana siyana dzavanogara mabridji nemurodhi nemumapavement vanopedzera vakanganiswa mafungiro avo nekudaro dei tagona kuwana nzvimbo yatinozogona kuti tinge tichigona kubatsirana navo zvekare tichivadzidzisawo mabasa emaoko zvekare vamwe vacho zvakafanana nemazuva pfuura kune vamwe varikuda kusiya kuputa fodya asi zvinodawo kutinge tine nzvimbo yatinenge tichiramba tichisangana navo tichivakurudzira kuti vogona sei kusiyana nefodya shungu dzedu ndedzekuti tiyananise dzimhuri
murutarisira kuti izvi muchazviita sei
vashoma vakazvarirwa mustriti vakakurira mustriti vazhinji vakatozvarirwa mudzimba vanotoriwo nokudzimba kwavanobva asi nekunzwisisawo zvikonzero zvavo tinoona kuti zvimwe zvachona zvinhu zvino kuti vanhu vanogona kugarisana pasi votaurirana voregererana vanhu vokwanisa kuenda mberi neupenyu because zvimwe zvachona inyaya yekuti vanhu havaregererani ndo zvinopedzisira zvaita kuti umwe agare musango umwe agare asingazikani nokuti anogara kupi anoita nezvei inyaya yekuti vanhu vanoramba vakasungirana mwoyo saka izvozvo tiripo pakuti aiwa tichange tichibatsirawo kunoedza kuyananisa vanhu kuti veduve ngatichigarai pasi ngatichionesanai kana akakanganisa ngaachikumbirawo ruregerero vanhu ngatichitangirawo pari nane ndezvimwe zvezvimwe zviri kusanganikwa nazvo kune vamwewo dzimwe dzimhuri dziri kushandisa vana kuti ngavaende vanogara musango vakawana mari vouya vachiti pavabereki nenyaya kuti vana havana kufunga kwakanyanya kwavanoita vabereki vamwe vacho vanotora advantage iyoyo saka tiripowo pakunotibatsire tichiona kuti vabereki vanodawo kubatsirwa here vanoda kubatsirwa sei vane urwere hwepfungwa here kana kuti aiwa vakanaka so ndezvimwe zvezvimwe zvatinenge tichishingirira kuti zvigone kuyananisa dzimhuri nekunyanya kuongorora kuti takonzeresa kuti vanhu vazopedzira vasvika panguva yakadai chii uye chingaadreswa sei chingagadziriswa sei
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuru yataita nava Chris Godfrey vesangano reHelping the Homeless vanoshanda vari kuBulawayo tinokutendai vateveri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechibiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sendo inouya ini ndini Chavuka Ncube ndiri muWashington DC
tinotenda Taboka nechirongwa chevechidiki iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero religion forum chesvondo rino chatinokupai musi wesvondo wega wega ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC nhasi tine maapostora wedu maapostori Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries vanosimbotipa shoko pano masvondo akawanda nhasi tichakurukura navo pamusoro peurongwa hwavari kuita hwekuisa vhangeri kumaruwa nekumaprazi matunhu ari kure nemaguta apostoli Matinenga tinokuchingamidzai pachirongwa titangei nekunzwa zvizhinji pamusoro peurongwa uhwu
izvozvo chaizvo mukoma Evans tichange tiri kumaruwa ekunoton farming area yekunoton inonzi makwiro source area iri muward 14 tiri pachurch inonzi Elston Community Church iri pajo ne primary school iripo inonzi Elston Primary School zvakare. Tine urongwa hwekuti tipinde mumaruwa nemumapurazi tichiparidza vhangeri raIshe Jesu kuti vanhu vawane ruponeso.
Chirongwa ichi muri kuchiita nani?
Tiri kuzviita tiri pasi penetwork yevafundisi inonzi Goi Therefore Evangelism Outreach inova yandinotungamirira nevamwe vangu. Chirongwa ichi tine chinangwa chekuda kusvika neshoko kunzvimbo dzinogona kunyenyeredzwa nevazhinji nokuti vhangeri rava kuwandira mumadhorobha, sezvo mumadhorobha muchizobudawo chouviri chingape kuti vafundisi vakwanise kurarama nedzimhuri dzavo.
Sei mafunga kuenda kumaruwa?
Tigokwanisa kutsigirana nokusimbisana nevafundisi vekumaruwa, tivarambe vakamira nokutendeka pabasa ravakadanirwa naMwari, vasingafungi dumbu kana kufunga homwe dzavo, asi kuponeswa kwemweya yevanhu.
Saka chichatangira papi, chogumira kupi?
Saka chichatanga tiri kunzvimbo iyoyi yemakwiro source area yekunoton. Takatarisa kuti chichava chunhu chichapfachukira chichienda kunyika dzose, kunzvimbo dzose dzemuZimbabwe, chichibatirana pamwe chete nevafundisi vemunzvimbo idzodzo varambe vakakurudzirika pabasa irori.
Vamwe vangade kubvunza kuti chatotanga kaichi, saka chiri kufamba sei?
Tiri kutungamirirwa zvakanaka na community development chaplain weko anonzi Pastor Stanley Mpatsi, varizve mutungamiriri weminister fraternity yedu yeGoi Therefore, vari zvakare mufundisi kuFaith Ministries iyoyo yepa Elston Community Church patichange tichiitira. Saka tiri kufamba zvakanaka, urongwa hwedu huri kufamba zvakanaka, uye tine tarisiro yekuti basa iro richabuda zvakanaka.
Vangadewo kuuya kuzvirongwa izvi kana kushanda nemi kana kubatsirana nemi, vanokuwana ikupi?
Zvisinei nekuti hazvo tine mamwewo matambudziko nemamwe machallenges uye nerubatsiro rwatingada kubva kumhuri yose yeZimbabwe, uye vangatigashire nemuono watinawo wekuti basa raMwari rienderere mberi. Zvakanyanyisa iri nyaya yechekufambisa kana chekutakurisa mainstruments edu, kana kuti ingava fuel yedzimota dziripo, uye tingadewo vanotipa mafood hambers ekuti tigokwanisa kugoverana nevafundisi vemulocal community momo, zvichida nherera, zvichida chirikadzi kana nhumbi chaidzo dzekuti tinokwanisa kugoverana nevanenge vari in need. Tinoona sekuti rubatsiro rwakadai rukasvika kuchembere, vanokwanisa kunzwa vhangeri raIshe Jesu Kristu nekuti izvozvo zvinenge zvakapfeka rudo.
Vangadewo kuuya kuzvirongwa izvi kana kushanda nemi kana kubatsirana nemi, vanokuwana ikupi?
Vanogona kufona panhamba dzinoti 078-2800-630 kana pa 776910002.
Shoko ramungasiriwo vateereri, tichipendera zvedu chirongwa ndere kuti kudini?
Ndinoda kupedzisa nhawi nemashoko ekuti hakuna the loudest I love you yaungape kuna Mwari inodarika kuti watendeutsa mweya ukawana ruponeso. Loudest I love you yaungape kuna Mwari is to win a soul for him. Handei kumaruwa nevhangeri, handei kumapurazi nevhangeri, handei kumamining areas nevhangeri, vanhu vawane ruponeso.
Aiwa, tinokutendai Apostle Matinenga kwanhasi. Togumira pano vateereri, nemi ndinokutendaiwo kunge mange muri muchirongwa chedu chanhasi. Tichazonzwa zvizhinji mukufamba kwemazuva neurongwa uhwu. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerere zvakare shondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepamusorosoro yeCastle Lager Premier Soccer League akasvika kumagumo svondo rapera paine kusuwa muzvikwata zvine mukurumbira zvinoti FC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Caps United, Dynamos neHighlanders, asi kufara kuine chimwe chikwata chidiki zvakare. Michael Kariati anotipanya iyi.
Che kwata chesimba bora chemudhorobha duku kwazvo reShamba mudunhu reMashonaland and Central ndicho chakatora mukombe weligwe gore rino. Ndokusi ya vatsigiri wezvikwata zvikuru zvaitarisirwa kutora mukombe uyu vachitemwa nemusoro kutsvaga kuti chii chaicho chakatadzwa nezvikwata zvavo zviri kuvatadzisa kutora zvekare mukombe uyu semakore ekare. Simba bhora yakapedza ine mapoints makumi matanhatu nematanhatu mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum iyo yakatora chinzvimbo chechipiri uyezve mapoints gumi nemaviri pamusoro peNgezi Platinum Stars iyo yaive nemukombe uyu mwaka wapera. Aka kave kechinomwe kakateverana mukombe usati wadzokera kuHarare kana Blawayo kuzvikwata zvine chaunga zvinoti Makepekepe, Dimbare kana Boso. Akambotambira Black Aces neRio Tinto Innocent Tembo anoti zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri kushaya vatambi vane tarenda nemhaka yokusabhadhara zvinogutsa vatambi vepamusoro.
Matimu edu mahombe haana dambudziko rekubhadhara, havagona kubhadhara maplayers, asi mugona ndivo vanogara vane magiraundi akazara, vane masupporters. Tisingazivi kuti mari dzavo dzinofamba sei matimu ombe.
Chiri kurwadza vateveri vemakepekepe Dimbare neBoso ndechekuti zvikwata zvavo hazviisi kana pazvikwata zvina zviri pamusoro-soro patafura. Manika Diamonds iyo ine mapoints makumi mashanu nemana ndiyo iri pachinzvimbo chechina pasi peSimba Bhora FC Platinum neNgezi Platinum Stars. Kari kare ingadai iri Dynamos kana Highlanders iri pamusoro, dzimwe nguva Caps United, asi mubati wepagedhe Shepherd Saizi anoti zvikwata izvi hazvichina kurongeka sekare.
Vatimu vari ane mari akarongeka, kana pasina mari zvinhazvifambe, maplayers anogara akaguta, kana asina kuguta maplayers zvinhazvifambe. SekuDynamos kune mastrikes arifo nevakomana vachida mari dzavo vachiboycota training, samatimu adiki ari kuesai ane mari dzavo vakarongeka zvizvavo zviri in order.
Asi sando dziri kuenda kuSimba Bhora iyo ichange yakamirira nyika mumakundano ezvikwata zvepamusoro-soro zvemuAfrica eCup Champions League. Asi chikwata ichi chine mutoro wakaoma wekusvika kana kudarika pakasvikwa neDynamos iyo yakasvika mufinary yemakundano makuru emuAfrica aya muna 1998. Murairidzi weSimba Bhora Tonderai Ndiraya uyo akadzingwa kuDynamos achinzi akundikana kudzura chikwata ichi munzira yekukunda anoti vari kuda kuwedzera simba rechikwata kuburikira nekutenga vamwe vatambi vashoma kuitira kuti vaoneke urefu hwavo muAfrica.
Tinodavira kuti tichakwanisa kumhanya-mhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatinawo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chetu.
Ndiraya ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe wemurairidzi akabata basa kukunda vamwe vose weCastle Lager Coach of the Year pari kupiwa mibayiro vatambi vakarura kudarika vese musi wechishanu. Mutambi weHighlanders Lino Chikuwa ndiye akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese mwaka uno mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvinomwe. Asi mutambi weSimba Bhora Walter Musona ndiye ari kunzi angangotora mukombe weSoccer Star of the Year. Motsigiri wemutambo wenhabvu vatina chemuseti vanosimbisa kuti Musona uyu akatora mukombe uyu muna 2022 ari kusimudza zvekare mwaka uno.
Kutimu yake aikwanisa kugohwesa zvibuzwa gumi nezvitatu uyezve yaiye ndiye akabatsira kuti vamwe vake vagohwese.
Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFrancisca Hoa vanoti vari kuona Musona achiverwa naKama Billiard weyadha makundano eSoccer Star aya.
Kama makadota sapa history ya kio football asata enda ku South Africa, he never played much in Zimbabwe in football, but paka zuka he coped very well. Aka goes, my crucial goes for yada, and paka tukwa he go back to the national team, he did very well.
Zaka mira zaka daro, PSL iriko nikana ne Blawayo Chiefs wange Che Good Pirates ne Arena Movers zvikwata zvina zvakaburitswa mugungano iri. Zvikwata zvinoti Kweku United, Scotland, ZPC wange, nechichabuda pakati pewangu mazodze, ne Triangle Eastern Region, ndizvo chavatsiva mu PSL kubva ku Division 1. Ndaka mirira Studio 7 muarare ndini Michael Kariadzi.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kumpalakazi 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kunanzwa usuku lwe World AIDS Day. Iningi labaphila legciwane le HIV eZimbabwe lithwele nzima ngenxa yendlala. Abasebenza lozulu wemaphandleni bathi imali yokwakha amadamu lemigwaqo ehlelwe nguhulumende incane kakhulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kunanzwa usuku lwe World AIDS Day namuhla emhlabeni jikelele. Iningi labaphila legciwane lengculaza eZimbabwe libikwa lithwele nzima ngenxa yendlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu njalo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Abantu abaphila legciwane kuleli bedlula kancane isigidi 1.3 million futhi abaningi babo banatha amaphilisi ama ARVs. Ingcwethi kwezempila kahle zithi umuntu onatha amaphilisi la kumele athole ukudla okufaneleyo. Sixoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Dumisani Nkomo.
Si-celebrate usenzinzalo siyakwazi ukuthi indaba ye-AIDS leyi isenze ama-organization amaningi aba-rich, ama-individuals aba-rich, but people living with HIV and AIDS baba-poor. As we celebrate, into the people mind you, the people living with HIV are still struggling. Where the indoors, they are struggling to get medication, they are struggling to get food, or when they are with bacteria. And at the same time, in the way of speaking, you don't keep healing, you don't keep healing. You don't have to have a problem with HIV, yes, yeah, you don't have to be. We're going to stage where we accept each other when it comes to entering from Kutari law. So let's celebrate at the same time. You put up to have a suit, Nababa Dio, don't have a sister with a family creating a manual program, bang and radio. Let's sometimes put Siabona hypocrite. Kona lo kunama injections zoetha manje angasazwa asala ama days engazange ayithatha mase buzo credit zabo kulabo abasifolkayo.
Imithi lamaphilisi eZimbabwe ungathi kuyatholakala ngendlela yini?
I-government is trying where the bazama be lama NGO. There are some genuine NGOs and there are some bogus NGOs who take the opportunity, but we still need more support, hoping with it. The country is better providing help in Zimbabwe. I wish you think about Kubega. We don't want to come in a situation where it was saying Lama Tepes, Belamantua, Kebachian. So, what we are saying, which I will lend the name, as then I would take in the treatment in the corner. But yes, I told like I like I've always said, the pandemic is the problem. You would see many people are defaulting in my entire. We want a situation where someone can be given a drug as money daily for 6 months, for 10 months. Of course, in other places, they are trying to do that. At sana kala yini kwathi ngeke sifiseke ngakho futhi kube mo ungabi le limit in access to treatment.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le HIV.
The Voice of America.
Abakhankasela inhlelo zentuthuko emaphandleni bathi imali eqondane lokulungisa imigwaqo kanye lokwakha amadamu ehlelwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube incane kakhulu. Esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi ngolwesine uNcube uphe inhlelo lezi imali engange 22.9 billion zig. Wathi njalo i 77.9 million US dollars izavela kunhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Imali ayifakileyo kuye futhi njalo ayifake ngezigi iyaveza obala ukuthi hayi uhulumende kakhangelelanga ukufeza lokhu akhuluma ngakho ngokuba nangeqiniso akula mali engange 22.9 billion yezigi elizabe livele lingasela amandla kusiyaphela uzibandlela womnyako zawo liyawe livele seliwile amandla ngendlela emangalisayo ukuthethe engakha amadamu alungise imigwaqo alethe intuthuko emaphandleni ngemali engako hayi kudlalisa isikhathi njalo kuveza obala ukuthi hayi kasiyonto iqakathekisayo njengokokudlulisa ukuthi njengoba sokwaba lisiko ukuthi iminyaka yonke kumele kwenziwe ibudget yinto nje ayidlulisayo ukuthi kuthiwe kwenziwe kodwa eqinisweni akuniki bantu ithemba lokuthi kulento ezenzakala.
Yiphi imigwaqo mhlawumbe lamadamu ongathi kumele kuqakathekiswe emathebeleleni?
Nxa sikhangela imigwaqo enjenge wakobulawayo siya enkayi uvele awenziwa ngalutho uzadinga inkalakatha zezigidi zemali ukhangele umgwaqo wakubotholotho usuka kobulawayo siya etholotho udinga imali enengi ukhangele umgwaqo usuka kobulawayo siya efolosi uvele usufuna ukulungiswa uqaliswe kutsha endaweni ezinengi uvele awusahambi mbeki somelulungiswe kutsha konke khona lokho angiboni engakwenza nge 22.9 billion yezig ayifakileyo khayela amadamu ngapha nge Matabeleland amadamu anjengabomtshabezi afuna ukuthi akhutshwe inhlabathi ukuze agcwale kuhle onxema ngapha pipeline lezi izinto ezinengi okumele zikhangelwe.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kanuve. Namhlanje sixoxa nomenzana Chris Godfrey ophathisa abahlala esidaladeni kobulawayo kanye nabanye ephansi kwenhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into le siqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi hayi fuke ubaregistered fuke recognize or something. Baqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa umbona ukuthi kona ngingakwanisa ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besizifusa uthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama wele phansi uthi uzu ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi hey singabe vele bengiphathe ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje start no but singamelele ukuthi sibe nama millions even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise umunye umuntu encedakale ngalo. So ngokukhula ngoba saqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku 100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo asike ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered. Njalo kule ndaba yokuthi sesifuna ukuthi sibe sisebenza ngama headmaster ezikolo ngamanye ama organizations kuyabe ku right ukuthi lathi sibe registered sibe recognized.
abantu elizakuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo kulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani.
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhathana noma semazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sethu ukuthi sibone nje abantu bencedakala people who are in need are supposed to get their help. So lapho yikusifila asilimiti ukuthi umuntu onjani umbe umuntu onjani khonapha sike sasebenza lamanye ama organization lawo vele like asila ndaba lokuthi uvela ngapi as long as ulesifiso esokunceda abantu.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa ilinhlanganiso ekuphathiseni uZulu?
Kule ndaba counseling center, counseling center is becoming agent day by day because sevanenzela ukuthi khona abantu abaningi esebenza labo they are so much vulnerable and you know traumatized, some of them because of the environment that they are exposed to is very toxic and it's not healthy. So silesifiso xa singathola khona indawo esingakwazi ukuthi sibe siconduct ama counseling sessions ngoba njengamanje silomunye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho esihlala khona sehlala somewhere. Samnike imali esathi waqatha ibusiness yakhe athi uyasebenzela kodwa inkinga seselelayo uthi yena akazafuna ukubhema ugwayi. So siyaba limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le chance le space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama episodes simnikeza ama counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema ngoba ukuthi simi invite lapho esebenzela khona sometimes the environment yangkhona iyaba busy kumbe iyaba too exposed ukuthi liyagcina lingasifanisi ukuthi libe lama private conversations nje umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akho lomunye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba ka these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye athi ah ingcenye uzatshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo nxa singakwazi ukusikela ama programs ezizabafundisa amaskillwe labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like the internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule zinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengakwazi ukuthi kwenzakalani.
Kusigaba sabatsha namhlanje besinomnumzana Chris Godfrey owenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Asihlanganeni nesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngisabo kancube.
Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko wethu. Owenze
usenziwe. Salamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo othembayo uGibbs Dube. Namhla ke ngilehlanhla njalo ukuthi nithole ubaba oyinyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya. Ukhona ngale ke kobulawayo. Salamukela kuhlelo baba Ngwenya. Akusitele baba Ngwenya, sikhuluma ngodaba lolunyoka namhlanje. Ulunyoka vele kuyini?
Into yabantu bebhinga ukubhalala nomfazi wakhe kulimale ukukhumala isisu ngoba kukuvele lokukuvelelayo kusiya ngokuthi ulunyoka lwakho lwakhe oluthini lwaba yini. Bona abantu bebhinga yibo abakwaziyo ngabebhinga angithi amathonga lana nalaba beswazini labo amathonga i-southern thongas yizo ezizaziyo ukwenzela ukuthi ngale angithi abafazi bayathathwa yinkosi eswazini kufanele kubonakala ukuthi akhiwa ngayini ukuthi abese kulala inkosi. Uluyoka olufanayo ukuthi umuntu engalali omunye uhlazi.
Balubamba njani nxa ukuthi umuntu wangkhona ulalo bayabona ngani?
Hayi, bayakwazi bona ukuthi bakubona ngani, kodwa-ke bayelaphela ukuthi ungavela mbamba. Yikho labo bedinga ngithi nxa esenjalo ekhukhumela isisi ngoba engasayethambisanga, engasathambisi ukuthi uyayelunyoka, bona bayakwazi ukuthi kufanele enzenjani. Uyazika wena ukuselapha bona ngendlela yabo.
Ye, kuvame kanganani esiNdebeleni khonokho?
Hayi, amaNdebele akukho lokho. Ngabona umNdebele lakho eyame kulombili wabezize bona bembatshoyo. AbesiNdebeleni hayi akukho lokho.
Ye, umuntu nxa sephambanise wakwenza khonokho wasebanjwa kumbe kunjani njani, kuyelapheka yini baba Ngwenya?
Akuyelapheka ngoba yena lo muntu okwenzileyo uthile nguye kuphela ozakwelapha. Nawuya ukubhadalisa ukubhadalisa usiya ngokuya.
Kodwa-ke nxa bekufaka khonokho asikuthi ngumuntu uyabe engathembi omunye wakhe kumbe vele lo siko, kuyini khonokho?
Uyabe engamthembi kodwa kuvele okuthembeka kakukho nto uyakwazi ukuthi esiNdebeleni uyakwazi ukuthi hhayi lwana kazalwa ngubani wafakwa izandla ukuthi bamzalele bekuzalele ngumna wakhe bekuzalele ngumfo wabo esintini sakithi kakukho ubone lakho kuyabe kuthengile khona-ke obedinga.
Ye, akusitheli ukuthi wena nxa ukuthi umuntu engakucela ethi Ngwenya akuzame ukuthi kulungise khonokho nxa umuntu wangikhona sebanjwe ungakwenzani? Kukhona indlela yangkhona?
Hayi, ngeke ngilamule lokho ngoba ulalelwa ngabanikazi bakho lapha esiNdebeleni. Hayi, ubone kwazi ukulamulela kuyabe umuntu efundiswe yiko amadonga khona-ke amadonga.
Ye, siyabonga kakhulu ke zulu kandaba. Besilobaba lapha namhlanje uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga enkulu uhlala khona ngale ke koBulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadelelwa kusasa umuntu omdala. Hayi ke, sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Belilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Lalelani uhlelo oluzayo ngeviki ezayo, izabe lilo Ezra Jesus
Siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Useni Sibanda.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyathemba ukuba libe le viki elihle. Namhlanje ngifuna sikhangele ngodaba abantu abaningi ababa lamahloni ukukhuluma ngakho, kodwa kuyinto eqakathekileyo njalo eyenzakalayo. Ngifuna ukukhuluma ngokuya emacansini, ukuthi kambe lolu daba lokuya emacansini lwadalwa ngubani. Siyananzelela ukuthi siyafundiswa ngakho, abanye sesikhangele kulenjini, siyafundiswa ngakho nxa sikhangele kumabonakude, siyafundiswa ngakho nxa silalela abanye abantu bekhuluma ngakho. Hayi, kanti lasesikolo kwaba kusiba khona ama-subject afundisa abantu ngakhonokho nje daba lwesikhuluma ngalo. Lemfundisi sizwisise okokuqala ukuba kambe ngubani owakwenzayo lokhu, owakudalayo njalo owakudalelayo. Singabala kuGenesis chapter ka 2 iverse ka 7. Iverse ka 7 ithi yona uNkulunkulu wadala umuntu wamenza waba ngumuntu ophilayo. Kambe uNkulunkulu kutho ukuthi edala u-Adamu wayemdalela ukuthi uzabe lokhu edala abanye abantu ebabumba, kumbe kule ndlela kule nhloso ayefuna abantu bajwale ngayo emhlabeni. Siyananzelela ukuthi waletha umuntu wesifazane, kodwana uNkulunkulu wamthatha-ke ku-Adamu wabenza-ke baba ngobaba lomama abangabantu asebethatheni. Ngakho umtshado wokuqala wavelela kuyena uJehova. Siyananzelela ukuthi izwi lenkosi lapha lithi kuGenesis chapter 2 verse 24 ithi ngaleso sizathu umuntu ongubaba uzothiya ubabakhe lomamakhe abe nyamanye lomkakhe. Ukuba nyamanye khona phana lomkakhe kuchukuti ngenjela babe sazana umbebe siyema chansi mbuze kube labantwana siyabonthi lokhu badala uNkulunkulu akudalwa ngabantu uNkulunkulu akudalayo elenhloso yokuba kwenzakala njani ngakho kokuqala sinanzelela ukuthi lapho uNkulunkulu ngiyaletha unkosikazi uEve kuyuAdam wamdala uEve emletha kuyuAdam esingathi kumbe nxa sukhangele ngamehlo akathesi singathi kwaba lomtshato kwaba lokuthandana Adam wathi leli selili songamathambo amathambo ami sokuyinyama inyama yami sokulubhambo lwami esithi ngubani ngumama lo sokuzathwala ngumuntu ongumama uAdam loEve bahamba emacansini bengabantu abaphakathi kwesivumelwano sokuthandana abazange baphunga ukwenza ngaphandle kokuthandana ngakho siyananzela ukuthi okokuqala uNkulunkulu kuyecansini wakudala kungaphakathi komtshato kakwehlukanisanga lo mtshato ngakho kwenzakala phakathi komtshato ngesizathu sani ngesizathu sokuba okokuqala kuyaqinisa umtshato kuyaqinisa uthando lwabantu into eyenzakala ebantwini abathandanayo akulomunye ozasala ezizwa ngani ubesetshenziswa kwenzelwa phakathi kothando obesibili siyananzelela ukuthi kwenziwa ngabantu abalesivumelwane sokuthi bahlala bonke angathi balobudlelwane akuphunga ubuhamba nje siyemacansini zomuntu wonke kodwa umuntu othandana laye kuphakathi komtshato yindlela uNkulunkulu akudala ngayo abantu sebatshintsha sebekwenza kube ngokunye yikho kusiba lokulimala enhliziyweni kusiba lemikhuhlane kusiba lezinto eziningi ngoba sikususa ngendlela uNkulunkulu akudala ngayo okunye okuqakathekileyo ngifuna sibekwazi ukuthi uNkulunkulu wakwenzela ukwenzela ukuthi kube yindlela yokuba labantwana wayekwenzela ukuthi ubaba lomama bengahlangana kuyakwaniseka ukuthi-ke kube lani labantwana ngakho-ke kazange aphunga ukwenza ukuba sokuyinto nje abantu abangihamba nje bezenzela bezilalela hhayi kwakusenzela ukuthi indlela uNkulunkulu azaqhelisa ngazo isizwe azaqhelisa ngazo uluntu uNkulunkulu-ke siyananzela ukuthi nguye-ke wadala linto kodwa abantu sebayixhwaliswa sebekwenza ngendlela engayisizwe akho isikhuthazo sethu yilesi ukuba sinanzelele ukuba linto uNkulunkulu wayedalela ngaphakathi komtshato njengoba ethule elizwini lakhe njalo wayedala esenzela ukuthi abantu abathetheneyo babe lokuthandana kuqinisa imtshato njalo kube labantwana olabantwana laba bazalwayo bezalwe phakathi kwezimuli kwakuyinhloso kaNkulunkulu leyo
akuyiphethe mfundisi
baba igama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba uNkulunkulu wami uzokusiqondisa size ukuba sinanzelele ukuba yonke into wayidalayo wayidalela ukuthi ilethe inkazimulo kuwe ingalethi ihlazo ngakho siyathandaza ukuba izwi lakho esilikhulume namhlanje lilethe baba ukuba sizithobe enhliziyweni kodwa siphenduke sithole ukuxolelwa nguwe Jehova wena olomusa olokuxolela sithandazela izimulo ezikhona abatshadileyo abalaleleyo uzayiqinisa umtshato nalapho kuba namaphutha khona wena baba ngegama likaJesu uzokubasiza amen.
Sibonge umfundisi uSeni Spanda ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lonompembe olodumo kwezenguqu uThabani Bhamala yena osethatha umhlalaphansi ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years ephethe lumdlalo.
UBhamala utsha impembe kokugcina ngesonto ephele kumdlalo ophakathi kweHelenders Leyard eBarberville Stadium owaphela ngotshilo bhanqa 1-1. Nanguyilandisa ngembali yakhe.
14 April 1982 nazalela eKwekwe kunapha ngafunda eKwekwe primary eChiedza primary ngaya kwa high school ngayemanunure ngasesiya eKwekwe poly ngafundela khona izinto accounting lezi but angisapractisanga asenzenza kwe-physical education and sport ngenza idegree lankhona neZimbabwe Open University. I-career le refereeing le ngiqale ngo-1999 ngayintroduswa ngumndoda othiwa ngu-Lawrence Msamila Bhamwe tu-instructor wami wayethiwa ngu-Martin Shiduka.
Uthabana uthi lanxa esebeke phansi impembe ikhona indima asafuna ukuyidlala kwezenguqu.
Mina le bhora soze sithiyane like 17 years ngiqalisa ibhora leyi kurefura up to now kathesi sendile 42 siyana le bhora hayi amboni ngiyafuna ngenza i-transition from i-refereeing le ngisiya kwa-administration
Simbuze ukuthi yipi inkundla ayijabulelayo.
Ibaba Fields Stadium. Each time ngaphoyintwa ngale ngengwazi ukuthi hayi sense BF ngale ngemsebenzini kuhle kuhle. Abanye iBF iyabahlupa because i-crowd leyana vele ukugcwala ukwenza abantu lokhana kuya intimidate abanye. Abanye abale experience yabona vele ukuthi hayi lapho yaqhuqa lapho. Manje nama players azange ngithi ngathi le any player njani ngani yanhlupa.
Njengoba phathi benguqo abaningi kanye labadlali, uBhamara uthi laye ukhona umdlalo angake apha awukhohlwa.
Highlanders versus Dynamos 2013 waphuma ama red card 2 Jaure from Dynamos lo JB Njabulo. Dynamos yawina 1-0 nge penalty sokusele 2 minutes ukuthi ibhola iphele. Umthulisi wawisu wagwenqum Ocean Mshuri phakathi kwebox ngapoint eboxini.
Umdlalo wenguqu weZimbabwe ubikwa kule nkohlakalo yenzakalayo. Onompembe bathengwa ukuthi bancedise amanye amaqembu ukuthi anqobe. UBhamara uthi laye uyake akuzwe lokho.
Izinto vele ngizizwayo like zikhulunywa ama-supporters, ama-refli athengwa, but mina angazihlangane lakho. I'm glad ukuthi zingafika last day vele ngingathini ngingahlangananga la.
Iningi lithi ukuthiya umsebenzi kukaThabane sokuthiye isikhenxe kumdlalo wenguqu weZimbabwe ikakhulu owonompembe. Ngimele Studio 7, ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lenkayi Messengers liphethe ingoma yalo entsha ethi Pindele Muva.
Bonani sizwe sakithi Mbingelele okhulumayo ngunqabo Thobo ngihamba nenkayi Messengers Band ngokuzalwa ekhaya buya khona enkayi embuma esigabeni sakovoko.
Kuluma ngani kulingoma
besigqugquzela kakhulukazi ukuthi sithi thina phindele muva kuba siyasinanzelele ukuthi abantu bakithi bayasuka emakhaya elizweni lakithi bayofuna umsebenzi. Umuntu azagugele khona ngale kungananto anayo, kungananto ayicabangayo, engayazi i-deadline yakhe yokuthi ekhaya ngizohamba mhlakabani.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Siselizweni laseSouth Africa kodwa sizalwane zaseZimbabwe enkayi. Inamba zethu zithi +27 84 21 50 878. Balandele njalo besicela ukuthi besixhase bakwazi ukuthenga umusic wethu online ku-social media. Siyatholakala laphana ngqabuthovo wenkayi Messengers Band. Uyasithola ungakungena kanjalo phinde futhi usifonele kuleziyana inamba uyawuthenga umculo wethu. Sisapota lathi siba namandla ukuthi sikukhumbuze ukuthi sisebenza ukhumbula ekhaya.
Mi tía, mi querés de cuerpo, tu amiga, tu marazón, tu chile. Mi tía, mi cuello, tu amiga, tu marazón, tu chile. Bravo. Yazo Bravo matuta le Europe na we don't have matoto. Ukuku leka mbana na mtana.
Iqembu lenkayi Messengers lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.